Muri kunyunyuta nazvo zvaita kuti mutore matano aya.
Chema zvinhu zvikore zviviri takabvisa chebhona zviviri yatinoda kutizwa aepeseni yesarari ya2018 asi takazoibvisa mushure nekuti hurumende yacho yaenda kuvabhona chiri maus tikati hatichipinda sevanhu vatingati kubvisisa tikati tichava kuprogress nechoti yachichemeso takabva nechemo chiri kuita nekuhurumende ichidzorera mari yedu yatiyaitambira before october 2018 hurumende ichisaini
imi muri kuda kutora danho iri matadza here kuita nhaurirano muchigara pasi nehurumende
hati nhaurirano ese patinotaura navo vanotoshatira tinoramba tichikumbira kudai mationa vadai mationawo zvinhu zvavo zvinogadzirwa muchihwanze zvokuuya semasepurise kana kuguru muzvaiiriiavanga vachipachaisho haungazvitambire unozwaizoemasikekwese chinova chikwatiro chanotia kuti hurumende yeduti tikakutaura nevanhu vayo tichiri vashandi vehurumende tisikirane tichitondiwa nehurumende kuti regai titaura nevashandi vedu asi hurumende yedu inoratidza kuti yetinahanya nevashandi vayo vanoshandira kuchiera vechitonga ndizi hurumende yedu pavanhu dzidzo kuzimbabwe asi vanozotiona sevanhu vanhuvenhando vasikadaa zvibasare
tiri kuona kuti nguva yamuri kuda kutora danho iri rekurangwa mabasa inguva inenge yakutarisirwa bvunzo hamusi kukoshesawo here nyaya yebvunzo
bvunzo dzotoikoshesa dzakaitanyika taita kuti tingaende sekuti vanhu vakatowa basa rekupadzidzo ihurumende isararesi basa redu kuita zvatakatumwa nehurumende vakatotuma asi vanotibhadhara kutsoka yenyu nechikwezesi vana vedu tinorwadziwa kuti vaita hurumende kusaaya vabereki vevana vanhu vatogwa zvati vaita hurumende kusaaya ndosaka tiri kuti tobhezi maizano nechezvatakaita tibatsirei zimbabwe tibatsirize hurumende iite rudo
asi hamushiri here kuti nhengo dzenyu dzinodzingwa mabasa makanga matora matano ivayo kurangwa mabasa
vakare zimbabwe ngavasiye kuti nyaya yacho kuprotestira yemashisha aya asitoda zimbabwe zvakadai vakadzima mabasa tinenyika shanu vakasaina